Maneraka Nakamuri Zimbabwe, Ino Studio 7.
Tishitepe Nyura Tirimu, Washington, D.C. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo ndira 31 2021. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu gumi nevashanu vofa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, asi uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere ichi horamba huchidzikira. Mafashamu emvura opa kuti vamwe varasikirwe neupenyu, ukuwo zvivakwa zvakawanda zvichiparadzwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hazvo bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti kwakafa vanhu gumi nevashanu nechirwere cheCOVID-19, uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere ichi munyika hunenge hwave kuderera zvishoma nezvishoma. Mumazuva manomwe adarika kwakafa vanhu mazana maviri negumi nepfumbamwe, kana kuti 219, mushure mekunge svondo rapera mumazuva manomwe zvekare kwainge kwafa vanhu mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete, kana kuti 291. Vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvichatanga kupararira vave churu chimwe chete chine zana nemakumi mapfumbamwe nevatatu, kana kuti 1193. Nezuro vanhu mazana matatu nemakumi maviri nemumwe chete, kana kuti 321, vakabatwa nechirwere ichi uye vose vakachitapurirwa munyika. Asi uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huri kuramba huchidzikawo. Mukati memazuva manomwe adarika, vanhu zviuru zviviri nemazana maviri ane makumi matanhatu nevatanhatu, kana kuti 2266, vakabatwa nechirwere ichi munyika. Asi panguva imwe chete yesvondo rapera, vanhu zviuru zvina nezana nemakumi maviri nevaviri, kana kuti 4122, vainge vabatwa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi matatu nematatu zvine mazana maviri nemakumi manomwe nevatatu, kana kuti 33273. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi kusvika pari zvino vave zviuru makumi maviri nemashanu zvine mazana matatu nemakumi matanhatu nemumwe, kana kuti 25361. Izvi zvinotevera kupora kwevamwe vanhu mazana mana nemakumi masere nevapfumbamwe, kana kuti 489 nezuro. Vanhu vachiri kurwara pari zvino vanosvika zviuru zviitanhatu nemazana manomwe ane gumi nepfumbamwe, kana kuti 6719. Pavanhu vari kurwara ava, zana nevasere, kana kuti 108, vari muchipatara. Vari kurwara zviri pakati nepakati vari muchipatara igumi nevatanhatu, asi vari panjodzi huru, kana kuti vari muintensive care unit vashanu. Zvipatara zveparirenyatwa neUBH zvinonzi hazvina kuzivisa nezveuwandu hwevarwere hwazvo nezuro. Ko, nyaya yekuti vanhu vagare mudzimba inobatsira here? Mukuzeya nyaya iyi tabata vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera.
Nyaya yelockdown yekuti vanhu vagare mudzimba inobetsera hwaro hwematanho atinotorwa kutirisa necovid-19. Asi ukangochera foundation yemba ukasavaka imba yacho hapana zvawaita. Saka hwaro uhu pane zvimwe zvofanira kuvakwa pamusoro pehwaro uhu kuti izvo lockdown ishande. Zvimwe zvinofanira kuitwa nehurumende zvakafanana nezvatoti masocial safety nets zviya izvi zvokumeka shuwa kuti vanhu vese vanga vachirarama on a day to day basis vachidya hand to mouth vachengetedzwa.
Ko, chii chinoitika vanhu vakasakwanisa kuwana rubatsiro kubva kuhurumende vachinzi vagare mudzimba?
Vakasachengetedzwa mtema wenyu wekuti vanhu vagare mudzimba haushandi nokuti vanongobuda vachinodini vachinosunza kunze uko kuti vawane chokudya zuva nezuva. Saka pane zvimwe zvakawanda zvinofanira kuitwa zvakafanana nekutesta, kutesta nokuisolata. Ndo building yacho yatee tichibhilda iyoyo pamusoro pehwaro hwakakosha hwelockdown. Hatisi kutesta, hatisi kuisolata vanhu, hatisi kutombozva kuti chirwere chapambira sei. Asi kana tichitarisa matests akaitwa patimu iyaya, timu yebhora yanga ine vanhu, ndofunga vaive 22, 9 of them vakaita positive. That is about 45% yevanhu.
Ehe, izvo zvinorevei tichitarisa icho chikwata ichochi chamuri kuti chakabatwa nechirwere ichi chema Warriors chaida kuenda kuCameroon kumakwikwi echan. Tichitarisa uwandu hwevatambi vakabatwa nechirwere ichi pane ivo vakavhenekwa.
Kana prevalence yechirwere muno muZimbabwe iri 45%, tiri padambudziko guru nokuti vanhu vaya vaya vebhora vaya vanobva munharaunda munogara vanhu, vanogara nevanhu. Saka figa iyoyo inogona kumirira zviri kuitika muvanhu. Saka lockdown iri yega pasina testing and isolation kuwesta nguva. So ndiri kuti summary, zvakakosha kuti tive nelockdown, asi ngativakei pamusoro pelockdown iyoyo kuti izvo zvishande zvatoda kuita.
Muungati zvipatara zvemunyika zvakagadzirira here matunhu ose kuti zvitore varwere veCOVID-19?
Mibhedha yekuadmita vanhu vanechirwere cheCOVID-19 yakashota. Kwese kwaungaende kuHarare, kuBuruwayo, kupi yakashota. But pane dzimwe nzvimbo dzakawanda maguta mazhinji asina zvachose mibhedha yekuadmita vanhu vane COVID. Saka unoona vanhu kana vaakunida admission vanotoenda kune mamwe maguta. Zviri zvinhu zvisina kunaka. Takaita 10 months dzokugadzirira chirwere ichi. Tofanira kunge tiri redi kuadmita vanhu muguta rimwe nerimwe. Even kumavillage tofanira kunge tine zvipatara zvokuadmita vanhu vane COVID-19. Chechipiri chinonzwisa tisini ndechekuti chero vanhu vasina COVID-19 zvaakunetsa kuadmitwa kwavo.
Mungatsanangura here kuti zvinenge zvichifamba sei apa?
Unonzi warwara pakati peusiku uenda kuchipatara, wonzi tiri kuda COVID certificate yekuti hauna COVID. Unoiwana kupi malaboratory akavhara usiku? Hurumende inofanira kunge yakaisa matest kits muzvipatara mese zvokuti murwere achingosvika achiri kugedhe otestiwa. Kana akaonekwa ari positive oitwa redirect kuchipatara checovid. Kana ari negative oadmitwa. Ipapo pane bottleneck inotyisa. Vanhu vazhinji vari kufa nezvirwere zvinorapika zvakaita seshuga nezvimwe, nemhaka yekuti vanenge vashaya mukana wekuadmitwa muchipatara chavo nemhaka yekuti vanenge vasina kutestwa COVID. Ndo pane dambudziko.
Vaimbova gurukota rezveutano munguva yehurumende yemubatanidzwa vari nhengo yemDC Alliance, Dr. Henry Madzorera, vari parunare kukwekwe. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu kana kuti 3.5 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi masere nemasere zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 88,993. Vapora muAfrica vadarika mamiriyoni matatu kana kuti 3 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Dunhu reSadak ndirozve rine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million. North Africa ine vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarikawo zana remamiriyoni kana kuti 100 million. Johns Hopkins University muAmerica iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana mana zvine makumi matatu nepfumbamwe kana kuti 439,000. Vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni makumi maviri nematanhatu kana kuti 26 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million. Asi vapora pasi rose vachidarika mamiriyoni makumi mashanu nemanomwe kana kuti 57 million. hazvina kumira zvakanaka kumatunhu akaita seManicaland, Harare, Matabeleland North neSouth neMidlands sezvo vanhu vave kurasikirwa neupenyu uye zvivakwa zvichiputswa zvichikonzerwa nemafashamu emvura. Mumwe murume akafa mumugwagwa wechimanimani Skyline neZuro mushure mekunge motokari yake yawira mugoronga raive pakati pemugwagwa rakakonzerwa nemafashamu emvura. Vamwe vanhu vaviri vakaeredzwawo nemvura muna Umzingwani River pedyo neBait Bridge uye kuMidlands dzimba nezvikoro zvakaparadzwawo nemvura iyi. Kuchitungwiza, dzimwe dzimba dzakaparadzwawo nemafashamu emvura nechishanu uye gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vakaudza vatori venhau neZuro kuti vanhu vane dzimba dzakavakirwa mumatoro nedziri pedyo nenzizi vachatamiswa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Tabata mukuru uri musangano revagari vekuchitungwiza kana kuti Chitrest vaMavelas Kumalo.
Tingati muchitungwiza zvedi. Zvinhu hazvina kunge zvakamira zvakanaka apo kwakanaya mvura zhinji yatingati muchishona mvura mpengo. Sekutaurwa kwezvezvakaitwa kuti kuchazenge kuchiva nechimvura mpengo icho chakasimuka chichibva nekunyika yeMozambique kuIndian Ocean. Mvura yakanaya, dzimba zhinji dzikapindwa nemvura dzikanyura dzimwe dzacho.
Mungati ndedzipi nzvimbo muchitungwiza dzakanyanyo sangana nedambudziko iri?
Tingati nzvimbo dzakanyanya kukanganisika nemvura iyi dzinosanganisira Manyame Park kuSt Mary's, dzinosanganisira Zengeza 4 zvikuru sei panonzi paGomba, dzinosanganisira zvakare kuUnity M, Unity N neUnity A. Ndo nzvimbo dzakanyanya nyanya kukanganisika idzodzo. Izvi zvinotidzorera munyaya yatinogara tichitaura, nyaya yekuti vanoplana maguta nevanovaka dzimba dzavo havafaniri kuvaka munzvimbo dziya dzakaita madoro dzatingati pachirungu mawetlands dzakaita mapani dzinokurumidza kujenga nekuzara mvura.
Zviwo zvimwe zvamurikurudzira kuti kanzuro iite kuti vanhu vasawirwe nedambudziko iri zvakare mune ramangwana?
Maauthorities edu, vatungamiri veguta, makanzuro edu inofanirwawo kuonawo nyaya yedrainage system. Tingati ndorimwe dambudziko ratinaro guru rekuti madreni edu, tine nzvimbo dzimwe dzakangovakwa dzine dzimba asi dzisina madreni akanyatsomira zvakanaka, akagadzirwa zvakanaka kuti arase mvura. Saka nguva zhinji tinozoona mvura ichiyeredza migwagwa, ichiyeredzawo mamwewo maproperties evanhu nenyaya yekuti inenge isina pekufamba napo pakagadzirwa pekuti inofamba ichienda ichinorasirwa kwainenge ichifanirwa kuraswa. Saka tingati ndo zvakonzera kuti dambudziko rinyanyomira zvakadai. Zvakarewo tine dzimwe dzimba dzakavakwa munzvimbo dzisingakodzeri.
Muunga pamuenzaniso here ipapo?
Dzimwe dzaivakwawo dzichivharawo madreni, dzimwe dzaivakwawo dzichivharawo nzizi, zvichidaro zvichidaro. Saka ndo zvakonzeresa kuti dambudziko iri risvike pakuwanda sekutaura kwataita kuti raive rakakura zvikurusa.
Mukuru werimwe sangano revagari vekuchitungwiza vaMavelas Kumalo vari parunare kuchitungwiza. Nengo dzedare reparamende reHouse of Representatives muAmerica dzinosvika makumi matatu dzanyora tsamba yenyunyuto kumutauriri wedare iri amai Nancy Pelosi vebato remaDemocrats dzichiti dziri kuramba dzichityisidzirwa zvakanyanya panhare mbozha nevanofungidzirwa kuti vanopfurikidza mwero vachipikisa hurumende nebato ravo. Mapurisa anochengetedza dare reparamende reCapitol Hill anoti achaperekedza kuzvitima nekunhandare dzendege nhengo dzedare dzinenge dzichityira upenyu hwadzo. Vamwe vari kutyisidzirwa vanosanganisirawo muzvare Alexandria Ocasio-Cortez vekuNew York. Mumwe murume wekuTexas akatosungwa mushure mekunyora padandemutande reTwitter kuti muzvare Cortez vanofanira kuurayiwa. Nengo dzedare iri dzave kusungirwawo kuti dzisapinde nepfuti mudare sezvaitika kare. Dzimwe nengo dzedare reSenate dzakaita sava Ted Cruz vekuTexas avo vairambawo kutambira zvakabuda musarudzo vachitsigira vaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump dziri kushorwawo zvakanyanya nedzimwe nengo dzichinzi ndidzo dziri kupesvedzera mhirizhonga. Mapurisa anochengetedza dare iri anoti anoda kuti paiswe mudhuri kutenderedza dare iri kudzivirira vatsigiri vavaTrump kana vamwe vanopfurikidza mwero kuti vasapinde pamuzinda uyu zvavakaita musi wa6 ndira vachikonzera mhirizhonga nekufa kwevamwe vanhu vashanu kusanganisirawo mumwe mupurisa. Mhirizhonga iyi yakapa kuti dare reHouse of Representatives rivhote kuti vaTrump vabatwe nemhosva yekutyora bumbiro remutemo mukukurudzira kwavanonzi vakaita mhirizhonga. Nengo dzedare remaDemocrats dzagumi dzemaRepublicans dzakavhota kuti vaTrump vabatwe nemhosva uye nyaya iyi yave mudare repamusoro reSenate. Mumwe akavhota achitsigira kuti vaTrump vabatwe nemhosva kunyange vari vebato rimwe chete remaRepublicans amai Liz Cheney vekuWyoming vave kunzi nenhengo dzebato ravo vasiye chigaro chavo sezvo vachinzi havasisina chivimbo chevanhu. Uye nyaya iyi iri kutarisirwawo kuzeiwa nebato remaRepublicans svondo rino. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vemabhizimisi ari kumatunhu anotaura rurimi rwechirungu muCameroon varamba kutambira kurudziro yevakapandukira hurumende yekuti vavhare mabhizimisi avo senzira yekuratidza kusafarira nhumwa yaPope Francis Cardinal Pietro Parolin avo vari kushanya kunyika iyi nechinangwa chekukurudzira runyararo pakati pehurumende nevakaipandukira. Vakapandukira hurumende vari kumatunhu anotaura chirungu vanoti havasi kufara kuti kereke yeRoma haisi kubuda pachena ichishora kwavanoti kutyorwa kwekodzero dzevanopikisa zvikuru nevari kumatunhu anotaura French. Vanotaura chirungu vanoti vari kuda kuti nyika iyi patsanurwe nepakati uye hondo iyi yakatanga muna 2017. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vanoona nezveutano muIsrael vanoti nomba yeCovid-19 yakagadzirwa nekambani yePfizer iri kushanda zvakanaka zvekusvika pazvikamu 92 kubva muzana kana kuti 92%. Kambani yePfizer inotiwo iri kufarawo zvakanyanya sezvo nomba iyi iri kuratidza kushandawo zvakanaka kuBritain. VeMaccabi Health Fund vanoti pavanhu zviuru zana nevakumatanhatu nevatatu kana kuti 163,000 vemuIsrael vakabayiwa nhomba iyi, vanhu makumi matatu nemumwe chete chete ndivo vakazobatwa nechirwere cheCovid-19. Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro naLeopold Munende, mutauriri wesangano reYoung Journalists Association kana kuti YOJA. Tiri kuzaya nyaya yekuti vatapi venhau vari kushanda zvakanaka here pasi pechirongwa chelevel 4 COVID-19 lockdown. Vamunende, ndinomugamuchira muchirongwa.
Tikuona zviri kuitika munyika, nhamba yevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 iri kuenderera mberi ichikwira mazuva ose. Imi sevatapi venhau muri kuzvionawo sei zviri kuitika munyika yeZimbabwe?
Ndikutofunga ari manhamba yamashoma. Ndikutofungira kuti dai hurumende yanga ichitesta sekutesta kwatiri kufungira kuti inofanira kutesta, manhamba asi dai yanga akadarika paari.
Tichitarisa basa ramunoita sevatapi venhau, panoitwa mameeting nemapress conference ese yakasiyana-siyana, munenge makazara mese muchitsvaga nhau, pane zvamuri kuita here kuzvidzivirira kuona kuti musabatwe nechirwere cheCovid?
Zvinozama asi zvinonetsa. Zvinonetsa nenyaya yerwa. Inini ndiri mutapo wenhau, MEA reporter, anonzi Enda Shamari, president vari kutaura na6 kufana kwauri. Chinozonetsa ndechekuti hapana anoda kubvuma kutora dama rapresident, iwo president vakatarirawo. Mm. Wese anoda kutora face ya president. And the space sector first year president didn't get it. Saka zvino zvichitanzwa kuti majournalist ese anozoyawo ungana chi ipapo hapana waono kwanza kudzingana yato wadzinga wakumudzingana ibasa racho nyata anosvika kuzonzi tione chamwari mapicture avatora mavideo avatora kuonekwa munhu anga achitora dama rapresident zvino zvichama zvinodzimisa basa cause my face mask state rapfeka handikuda kunyepera my face mask state rapfeka my hand sanitizer tinenge tinawo asi chinongozoitika ndeichocho chekuti panguva yesocial distancing panonetsa kuti tiite social distance zvatingatongoita madii kumbotaura nemaminista madii kumbotaura chero nemutungamiriri wenyika aita sei ambomira kudana vatsapi venhau vashandisa technology izvo zvitekutaura kudai so you are all the way in America and in Africa but you are using technology tushandisa technology kuita sei kuita discussion vakuru vedu venyika maminista president vice president vashandisewo izvozvo tinongo joinawo sejoina vatangoitawo pano mubvunzo yedu tongoisawo seaneapa kwoita munhu anenge achita sei achingobvunza tichingobvunzawo zvichitofamba taredusa zvana social distancing inakutaa fact kana nditori ndega kudai so face mask ndenge chizova ndiri ndega hamuna munhu saka ndotoziva kuti already I'm taken care of I'm safe I'm in a safe space
ndeapi matambudziko amungati ruzhinji rwevanhu vari kusangana nawo pasi pechirongwa chelockdown
chekutanga izhara ivo vanhu vivo vari kuti zvirina ntiurawe necovid pane kuurawa nenzara nenyati vanhu vari kuti tine vana mudzimba vana varoda chikafu hurumende yati vharira mudzimba yati tisu tisaenda kumabasa tisaenda kune mamwe madhorobha kunomushanda kana kunotsvaga tisatengesa mumastreet room handiti asi chikafu tochiwanei zvimwe zvese izvi zvavanozochema nazvo zvekuti mappe zviri sekondari nenyati kwavari zvinhu izvika izvi havatozvikwanisi kuti havatozviafodi hazviko pabhajeti yavo zvinhu hazvitokwani pabhajeti yavo mari yavanenge vanayo haitokwani kuti vakwanise kuti vaise hand sanitizer kana kuti face mask yemhuri yevanhu 6 yekuti mafase mask mamwe ayaya anenge achida kupfekwa only for a few hours saka vazosakwa bhajeti zimbabwe hasisati tasvika ipapo tiri nyika ine ikonomi ichiri yakafa inoda kugadziriswa ine vanhu vari more than 90% vasiri kuenda kumabasa saka hatingakwanisi kuita sei kuti tiexpecte kuti mhuri iise pabhajeti zvinhu zvakadaro zviri sekondari kwavari zvavatombozvifunge izvi kana vakapiwa wavo pamwe nemango vanenge vanayo hand sanitizer mumba asi dzimwe nguva kakawanda kachina vanenge vasina mvura chaiyo chaiyo mudzimba lockdown yekutanga pane vakaenda kumataredzi mhosva vachinondoda kuti hurumende imeke shuwa kuti kumba kune magetsi kune mvura palockdown wy nenyaya yati kune nzvimbo dziri kunana budiriro kuchitungwiza kunana bulawayo kucaudry park dzagara dzisina mvura pumatepu ichibuda pumatepu kubva 2005
aiwa mhuri yezimbabwe regai titore mukana uyu mukutenda valeopold munende nekupinda muchirongwa mutauriri wesangano reyoung journalist association nemika vateereri aiwa tinokutendai zvikurusa nekupinda muchirongwa nguva ndiyo yadyanana tosangana zvekare pano panhepfenyuro yestudio 7 nemusechipiri 8-9 PM mhuri yezimbabwe pachirongwa chelive talk The Connection muine ni Maikove anokoneka ine mufaro ndini wenyu Maikove muri weZimbabwe tosangana nemusechipiri bye bye
tinotenda zvikuru Mike iko zvinotochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum
Jesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu
Maneru akanaka vatereri nditanonoka wande zvekare ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu chezvechitendero sekukuimbisai kwandakaita zvondrapera apo takanzwa manzwi akabva kuumwe wevakuru vechitendero cheIslam muZimbabwe nhasi tinonzwavo minduro inobva kumufundisi wechikristu wamunoziva zvikuru mufundisi David Simango mubvunzo uripo sei vakristu vachiita sekuti ndivo vanonyanya kunzwikwa namwari kudarika mamoslem
tinotenda nomubvunzo uyu chokutanga tingada kuziva isusu kuti makristu vanhu vanonyanya kufara nokupembera mukunamata kwavo nokuti mambo wavo jesu kristu wakataura pana john chapter 14 paverse 6 achiti ndini nzira nezvokwadi neupenyu hakuna munhu ungauya kuna baba asino kwandiri saka muchiona kuti muchikristu vanoimba nziyo dzokupembera dzokumuka kuvakafa kuti jesu mupenyu nokuti mambo wavo ndiyo nzira inovaendesa kuna baba saka vanaro gwinyiso rokuti vanoenda kuna mwari
izvi zvinosiyana sei nezvimwe zvitendero zvakaita seIslam.
Chati siyane vanhu vechiMoslem nevezvimwe zvinamato zvakasiyana siyana. Vanhu vasina nziyo dzinopembera mukati mavo nokuti vanhu vari pakutsvangadzira. Vakafanana nomunhu anofamba murima achitsvaka nzira yaangaona kuti ndingasvika sei kwandinoenda nokuda kwokutiko vanhu vari kutotsvaka kuti tingaenda sei kuna Mwari.
Sei muchiti vari kutsvaka kuti vangaenda sei kuna Mwari?
Nokuti vakavamba zvinamato zvacho izvozvo havana kumbofa vakataura kuti ndivo nzira, nokuti chokwadi hadzisi nzira ba, nzira ndiye Jesu Kristu chete. Saka ndiwo mutsau muchiona kuti zvimwe zvinamato zvine kusuwa mukati pakuti zvifare.
Muteereri anobvunzawo kuti sei nyika dzine vechirudzi chechiArab uye vari vechitendero cheIslam dzakapiwa upfumi kupfuura nyika dzine vanhu vechitendero chechiKristu?
Apa usi kuonawo here kuti inyika dzauri kutaura idzi? Tomboti isusu vamwe tinobva kuChipinge, kune madhumbe. Mwari wakaisa madhumbe ikoko, akaisa zvose. Asi ukaenda kunonzi kuHwange, kune marasha. Saka haungapi vanhu mhosva kuti sei kwenyu kusina marasha, sei kwenyu kusina madhumbe. Chinoitika nechekuti Mwari wakaisa upfumi hwakasiyana-siyana kunyika dzakasiyana-siyana, kuvanhu vakasiyana-siyana, kuti pakati pavo pave netrade, kuwirirana, kutengeserana. Nyika dzamaMoslem dzine mafuta asi hadzina wheat. Isu hatina mafuta asi tine wheat. Saka tinovatengesera wheat iwotengesera mafuta. Towirirana sevanhu vakasikwa nemufananidzo waMwari. Panodikana kuti pave nekugovana kwokwanaka kwehupfumi kwakaiswa pasi pano naMwari.
Muteereri anoda kuzivawo kuti sei vechiKristu varivo vanonyanya kupara mhosva dzeuori kupfuura vechiMoslem.
Ichokwadi ichocho kuti corruption iriko, asi hakusi kureva kuti kumaMoslem hakuna corruption. Chaikutonga pano mutemo. KumaMoslem, nyika dzemaMoslem, kune mutemo wakasimba kuti kana munhu akaonekwa aita corruption kana kuti akaba, vanogura ruoko rwake. Saka muMoslem manje haangabi kana kuita corruption nokuti anotya kugurwa ruoko rwake ipapo. Kunyika dzechiKristu, munhu akaba akaita corruption vanomusunga. Saka munhu wechiKristuwo anotya kuba kuti asasungwa. WechiMoslem anotya kuba kuti asagurwa ruoko. Saka vese vari vaviri vanhu vakangofanana vatadzi, asi vari kurarama munyika dzine mitemo yakasiyana.
Ipaivo vateereri, chidzidziso chabuda mumibvunzo iyi
kuti munhu ari munyika yechiKristu hazvisi kureva kuti iko watova muKristu, nokuti iwe haungatovapinda mudanga remombe wototi ndatova mombe. Kuva munyika yechiKristu kutaura kutoti munotendera vanhu kuti vaberekwe patsva, vaparidzirwe shoko raMwari, vagogamuchira Jesu Muponesi, zvinhu zvose zvava zvitsva. Ndo mutsau uripo pakati pechiKristu nechiMoslem.
Tinotenda Fundisi David Simango. Ndipo panoperera chirongwa chedu chezvechitendero chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvamungade kugovana nevamwe vateereri vezvechitendero, tumirai mazwi enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti tisangane zvakare svondo rinouya muchirongwa chedu chezvechitendero.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu gumi nevashanu vofa nechirwere cheCovid-19 nezuro, apo uwandu hwevari kubatwa nekufa nechirwere ichi hwoderera zvishoma. Mafashamu emvura opa kuti vamwe vanhu varasikirwe neupenyu uye zvivakwa zvichiparadzwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya imina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kuStudio 7 ngesonto mhla ka 31 kuzibandlela 2021 ngoKipps Dube. Endabeni zethu lamhlanje, kubhubha abantu abalitshumi nanhlanu 15 eZimbabwe ngesikhathi ilizwe liphansi kohlelo lwe-COVID-19 lockdown.
Ingozi ngeyokuthi akula muntu osenendaba lokuthi ngizawa lo mkhuhlane bhasisabuthi uzabosha amapholisa nxa itshengisa ngoba endlini akulakudla.
Bakhonona abanye abantu abancedisa ukubuthanisa imali yokuvuselela i-Ekhuseleni Hospital koBulawayo.
Thina sasitshela ukuthi isibhedlela siyavulwa ngoJuni 2020 kodwa hayi kwakhanya kuthule.
Kodwa abakhangele ukusetshenziswa kwemali iyaqoqwa nguZulu bathi yasetshenziswa kahle.
Imali esayithatha sathenga imibheda evela eSouth Africa, ama-ICU beds.
Zalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalithumi lanhlanu 15 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo, kwathi bedlula amakhulu amathathu 321 bahlolwe batholakala belo mkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Lokhu kutsho ukuthi sokulabantu abedlula inkulungwane 1193 asebebulewe i-COVID-19 elizweni kusukela ngombimbitho nyakenye. Abantu abedlula inkulungwane ezingamathumi amathathu 33,273 sebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Ngunani leli abaphepha kumkhuhlane lo bedlula inkulungwane ezingamathumi amabili lanhlanu 25,261. Kuleziphathamandla zikahulumende ezimbalwa ezizibulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Kubikwa ukuthi uhulumende useqoqe izigidi ezilikhulu zamadola eMelika 100 million eyokuthenga amajekiseni okuvikela uZulu kumkhuhlane we-COVID-19. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi uMnumzana George Guba Matanga, umabhalane wohlangothi lukahulumende olubona ngezemali, uthi eleZimbabwe lizamanyana labanye amazwe kuzokazi le-Afrika ekuthengeni amajekiseni. Okwamanje abantu abaningi bathi bathwele nzima ngesikhathi uhulumende elwisana lomkhuhlane we-COVID-19 phansi kwehlelo lo coronavirus lockdown. Abanye abathwele nzima ngabathenga bethengisa impahla emigwaqweni. UMnumzana Michael Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yobulawa Vendors and Traders Association, uthi uhulumende kumele ancede bonke abantu abathengisa impahla emgwaqweni.
Abantu sebekhangele ukuthi babaleke amapholisa ebuya kulokuthi bavikele umkhuhlane. So ingozi ngeyokuthi akula muntu oselendaba lokuthi ngizawa lo mkhuhlane bhasisabuthi uzabosha amapholisa nxa itshengisa ngoba endlini akulakudla. Abantwana bayakhala, sikhuluma nje kunje ngomnakano wethu ukuthi abanye abantu engxenye kathesi ke esithi amasosha omzimba ngabe sehlile, esithi i-immunity ngoba akulakudla, badla nzima. Okutheni xa umkhuhlane ungafiki ungahle ubahlasele baye kugoqanywa ngabantusa amadada. Yikho osikhathazwa kakhulu ke ekutheni kathesi ngabe kuthiwa uhulumende uyakhulumisa nenhlanganiso ezimelele abantu abazisebenzayo ezinjengezethu lezinye.
Lake lakhulumisana lo uhulumende yini ngodaba lolu ukuze kuthi kulungiswe konke okuhluphayo?
Nyakenye ngo-Agasti kusiyafika ngo-Disemba besikhankasa okaDube sisenza inhlelo zokuthi sifundise abantu ngokuzivikela kulo mkhuhlane. Sinika abantu amamaski, sihambise amaski ngafika for the 1,000 kuma-markets angu-22 kwalapha koBulawayo. Sinikile abantu phose 300 5-liter sanitizers ama-markets ayengaqambileyo. Sinikile abantu ama-hand washing water dispensers. Sinikile iBulawayo City Council ipenda yokuthi badwebe imkambo abantu abathengisela khona ukuze ba-observe i-physical distancing lana 1.5 meters kusiya khona ngale. Kuyimzamo yokuthi sibe neqiniso ukuthi abantu abazisebenzayo bayalandela izinqumo zenhlanganiso yezempilakahle jikelele ukuthi sehlise umkhuhlane lo ungamemetheki. Siqhatshile abantu esithi ngama-market bailiffs ukuthi babhode emkambo yonke yakobulawayo, befundisa abantu ngokuthi baziphathe njani, bagqoke amasogezi izandla, balandele i-physical distancing. Konke lokhu bekuyumzamo njengezinhlanganiso yokuthi sixhase uhulumende ekulwiseni lo mkhuhlane lo. Sikhuluma nje kunje, asingatholi umuntu oyedwa oyi-trader okuyiwama lapha wathi mina ngigula umkhuhlane we-COVID-19.
Umnumzana Michael Ndiweni ngumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Juma okubandla le-ZANU-PF.
Abanye abantu abakunaki okuyinto lokhu basihambela nje benjalo, amamasiki abagqoki, i-social distancing ngabayenzi, khonokwana ukukhulunywa wena asigeleni izandla. Abanye abakwenzi, uthola abantu babadlala amabhore ezitaladini, uthola abantu babutheni lapha lalapha. So kuba nzima ke ukuthi i-cave lay njani iflatheni. Njengoba engangakutsho maphambilini lapha sikhuluma khona bangathi mina into le ayihambi kayela nyawo. Abahambayo yithi thina abantu singahlala phansi sonke sithi ake sizivaleleni ezindlini zethu iviki nje elilodwa. Kungabe lo muntu ophumayo kuphume nje konokuthi nahayi ufuze nje uphume. Uzabona ukuthi nahayi ikhevu zizayiflathena, abalutshwane bazabe bangabe sebebanjwa, njalo futhi abafayo bebe bencipha. Then khonoko kuyanika phela i-COVID ezikuhulumente ukuthi athini hayi yekela sivule-ke. But ukuthi uvula umkhonomi uvula abantu besifa, umkhonomi akhona uzasala lobani, abantu sebenjani sebephelile emthembu. So yizinto kumele zikhangele zomezana. Asho impoko ukuthi sikhangele ukuthi uma sifuna ukuchothoza nje uhulumende, ngoba lowu ngumkhuhlane obambe umhlaba wonke. And even labo esithi balemali even kini khona ngabo lapha elikhona eMelika siyabona babanjwa ngama-thousands and thousands, njalo kufa ama-thousands and thousands. So okutshengisa kona akulani lokuthi meni nezimali zenu ezikwanileyo kumbe ama-systems enu awe-healthy aphelele akwanile. Noma ephelele kunjalo abantu bayachabalala, abantu umkhuhlane ulokhu ubabamba. So akusikho okokukhangela ukuthi uhulumende lo njani lo kumbe uhulumende ezanto ziyawuzonda kumbe kutheni lokhu lalokhu. Lokhu yikukhangela i-reality ekhona, and i-reality ekhona lapha ku-ground yuthi kona uyamimetheka lo mkhuhlane.
Umnumzana Joseph Juma ukubandla le-ZANU-PF sixoxe laye ekubulawayo. Bayakhonona abanye abantu abaqoqa inkulungwane ezidlula ama-20 amadola eMelika, 20,700, iyokuthenga impahla yokuthi abantu abatholakala bele COVID-19 bahanjiswe ekusileni hospital kobulawayo. Abancedisa ekuqoqeni imali le bathi akuzwakali okunye okukhulunywa ngabaqondisi benhlanganiso ye-IM4 Bulawayo ekhokelwa ngumnumzana Mbusisa Moyo. Omunye wabakhala ngokwenzakalayo umnumzana Busane Mbuso Ntini ohlala kwele Melika.
Asitshela ukuthi isibhedlela siyavulwa ngoJuni 2020 kodwa hhayi kwakhanya kuthule. Njalo emagruphini ethu abantu bajayele ukubuzisisa nje ngesikhathi lesikhathi, kodwa i-information yakhona isikhathi ingaphumi kuhle. Ebese sikutsheliwe khathesi ukuthi ungathiwa bazozama ukuthi bevule i-wing eyodwa. So imali yethu angeke ngatsho ukuthi iyatshontshwa, hhayi, ngoba savumelana ukuthi iyathenga imbheda, imbheda yathengwa. Kodwa imali ayilaphako, njalo kwakulamadona amaningi akwaziyo ukuthi eyasebenzayo yiphi. Yikho nje engeke ngatsho ukuthi hhayi kukhona okukhona lapho. Mbonakani imali yethu ngokuvumelana kwethu yathenga imbheda, kodwa singazi ukuthi umuntu kwaba lokuhlanganisa izimali zabantu abaningi khonapho.
Kambe ukuthi omunye umuntu angakulanda namhlanje athi ufake imali, kambe ungavuma yini kulokuxokozela okunje ngemali le elayikhiphayo?
Hhayi, kusiya phambilini ukuthi mina ngokwami ngizimele ngingedwa ukuthi ngingadonetha ikakhulu emagruphini, angiwoni ngakwenza. Esengakwenza nje singa kule nto engabe ifunakala ekhaya, ngingazama ukusebenza la ma-organization aku-ground kumbe abantu aba-ground mina ngokwami. Hayi khona ukuthi ngihambe emagruphini, ngoba ungahamba ngegruphu awula direct contact labantu abase-ground.
Umnumzana Busane Mbuso Ntini ngodabuka eZimbabwe ohlala kule Melika. Sixoxe laye ekhonapha kule Melika. Sixoxe njalo lo mnumzana Busisa Moyo.
Imali eyaqoqwayo kwakuyimali efika 20,700 US dollars. imali esayithatha sathenga imbeda evela eSouth Africa ama ICU beds afika 12 sabe sithenga imbeda leyo sa clear sabhadala ama duty ngoba yayisenela ukuthenga imbeda kodwa imali yama duty jite sayiqoqayo ngapha ekhaya sayiqoqa ukuthi imbeda le ingene lapha eZimbabwe sincediswa ibank iCBZ bank uyasinika imali yokuthi silethe ama duties sayiletha le imbeda imbeda ise ekusileni sikhuluma khathes so yikho lapho esafaka khona imali esayithola
singathi ke imali yonke le yasebenza ukuthenga imbeda kuphela akukho kunye
yeah sasikhangele ama ICU beds not in le imbeda nje ezibhedlela ezincane kodwa la ngama ICU beds adjustable pneumonia beds esawathola eSouth Africa ngoba katholakali lapha eZimbabwe
so ke ungabatshelana abantu abathi imali yadliwa ngohulumende mahlayana nje
uhulumende kazange ayifinyelele lokuyibamba leyo mali njengoba ngikhuluma nje ukuthi imali yathenga imbeda imbeda ise ekusileni nxa sikhangele lapha phansi sibona uhulumende njengoba esebona la ukuthi ibhubhane leselingani liyavungama sibili seliphakama abantu bayaphela la esechitha esebenza laphana ukuthi awuqede umsebenzi esawuqalisayo wokuthi indawo leyana kumele incedise abantu be-COVID.
Umnumzana Busisa Moyo umqondisi wenhlanganiso okuthiwa yi-IM for Bulawayo sixoxe laye ekobulawayo le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Asayengele umsebenzi amagoda amele owayengumongameli umnumzana Donald Trump ukhangelwe ukuba uzatholiswa kudali le-Senate mhlaka 18 Nhlolanja icala lokutshotshozela umvukela kwele Melika lokunye. Amagoda amathathu athi uTrump ubefuna ukuthi batshele idele le-Senate ukuthi alwenziwanga ngemfanelo ukhetho olwenziwa nyakenye okunqobe khona umnumzana Joseph Biden webandla lama-Democrats. Isibhedlela seJohns Hopkins University City sokulabantu abedlula izigidi ezilikhulu 103 million asebehlolwe emhlabeni wonke jikelele batholakala bele COVID-19 kwabhubha abedlula izigidi ezimbili 2.2 million. Inhlanganiso ye-Africa Centers for Disease Control ibika ukuthi sokulabantu abedlula izigidi ezintathu lengxenye 3.5 million asebetholakale bele umkhuhlane lo kuzwekazi le-Africa. Sokubhubhe abafika phose inkulungwane ezilikhulu 88,993. Komanje sike sizwe ezamasiko.
Senqana masiko
senzi umandla
lo baba mkhulu
namasiko
babe lobola
usenzi.
Namhla sixoxa lenyanga enkulu uDavid Mkhabinyana Ngwenya sikhuluma khona kungeyeso kusenziwa ngabantu asebethe umsuzwane lokunye okutshiyeneyo ukuthi bazelaphe umkhuhlane we-COVID-19. Siyabona kodwa ukuthi isihlahla lesi abanye abantu basigamula okunye okumangalisayo sokusesatshwa nje ukuthi wagcina kusonakala.
Ye umsuzwane isihlahla esidala esivele sisetshenziswa nxa kubhubhe umuntu abantu bevela umbika kwakugezwa ngomsuzwane. Yi-sanitization eyayisenziwa izinkomo umuntu engakabekwa ziyayekwa esayeni zithe zikhitshwa abanye bathathe isikhathikati abanye bathi isikhathi kwakhona isagenama esimhlophe silashwe ezindleleni indawo yonke kwenze ukuthi abantu babe-sanitized lezinkomo lazo zingabi lo mkhuhlane. Kusho ukuthi yinto esavela sayifica injalo isenziwa yikho isihlahla lesi siqakathekile kodwa ukuthi basivune ayisikho ukuthi singasiceda. Yebo kambe lapho esikhona bengasiceda kodwa-ke kufanele bananzelele ukuthi isihlahla esivele sisetshenziswa nephunga nxa kungalamsuzwane abantu bebethatha iphunga lapho elikhona bageze ngephunga. Konke lokhu izihlahla ezazisenziwa abantu basebephunga ukuyekela nje besenziwa ngama-church isintu isintu nxa sibuyelela uright
singathi kodwa kumele kumele besibambe njani isihlahla lesi ukuze singajabalali ngoba manje sebesigebha sibini
ugebha kakulunganga awufanele basigebhe phela ngoba ngabe kuma ingatsha zaso phela kufanele ukuthi basikhena siyahluma ugebha kufuneki ngoba besesiqothula ukuthi singaphindiswe khona futhi
akubatshela ukuthi kumele basibambe njani isihlahla lesi ye
ekuxotsheni imikhuhlane ngoba sakufica kuvele kunjalo so ngani kutsha namuhla lawo amacawe wona la ayenza ukuthi abantu bagezi ngaso yibo asebesivuna yibo abangasigebha basiqothulule ngabe kube kufika ilokhu zingatsha zaso bengavuna ukuthi sihlale sizingodo saqumaquma ezimiyane sisale ukwenzela abanye labo basizuze
siyambonga namhla ke ubaba uDavid Mkhabenyana Ngwenya inyanga elodumo kona ngale kubulawayo ungadinela kusasa sibongile Ngwenya babo sibonge kakhulu asihlanganeni singabaphileyo ngeviki ezayo
ngigcina amasiko wena owakusenziwe mande
sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha
Lingali tshona njani mthwakazo muhle zimbapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMike Hove namhla kuhlelo silo leyo Bold Munende isikhulumeli senhlanganiso ye Young Journalists Association Leo ngiyakwamukela kuhlelo
siyabona phela ukuthi elizweni inani labantu ababanjwa ukwane le COVID-19 lokhu liqhubekela phambili likhwela njengentathu izindaba ukubona njalo lokho okwenzakalayo elizweni
ngabe ndiqhele ukwedlula ama numbers lawo esiwane kwabo ngoba thina asichest kangaka ngabe singabantu abachestayo kakhulu besiyethuka sonke sesibona kufa izimbabwe zimbili sokuba abantu abayi 10,000 abasebenzayo yi COVID-19 uhulumende intafize ayini ukuthesta everyone njengalokhu asekwenza sanda kubala imessage ethi eHarare ama-polyclinic asechester for free egweru labo sebesenza njalo nasemjala suzabona ama-numbers la engasenza sekhwele ngoba siyangisisichester mahhala
awusitshela okuningi ukuthi lihlangana ngenduveko enjani liyenza umsebenzi weni phansi kohlelo le-lockdown
okwakusenzakala ku-lockdown ledlulele eka-March nale esikuyo eka-January eka-March besihlangana lendubo zokuthi amapholisa amasosha nama-central intelligence officers ebengasiboni njengabantu abangama-essential service providers okunye ukuthi ama-journalist kukalutshwane ukuthi kuthiwa kulama-PPE la kukalutshwane ukuthi siwuthole khonoko
sikhangela phela-ke indaba leyo ukuthi even kuma-events achiyeneyo liyabe likhona njengentathu lezindaba for example kuma-political rallies liyabe likhona kugcwela abantu abaningi kuyini likwenzayo okujonge ukuvikela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ukuthi lani njengentathu lezindaba lingabantu kalesi gciwane
okokuqala uhulumende wasuspenda amarally ama-political rallies kodwa lokhu esihamba kuma-press conferences umongameli engabizeli i-press conference bele sihle siye khona okwenzakalayo siyazama sibili ukuthi sigqoke ama-face mask simaintaine le abayithi i-social distance kodwa okuhluphayo ukuthi nxa sisemsebenzini laphaya umongameli nxa ekhangele phambili wonke umuntu uyabe efuna ikhamera yakhe ibe mkhanya akula ozavuma ukuthi mina sengisiya kuma-10 meters away ukuze igcikwane lele le-COVID-19 lingangithinti okuthina sosenzakala ukuthi ngesikhatshana sona lezo abantu bayathi hayi okwe-social distancing ikuyala lokhu ngangcono senze sihlale khonapha sithintane nxa sithintana kodwa sigqoke ama-face mask ethu sikhulekele ukuthi i-COVID-19 ingasibulali yikho kukhulu ngomnyaka ophelileyo sakhuluma lo Minister of Information wasithembisa sibili ukuthi hhayi sesiza kuma ukubiza intathela izindaba kuma-press conference kodwa lokhu kwayenzakala ngombuko amalanga amalutshwane sesibona ingatsha zikahulumende sesisebenzisa i-technology ukusinika i-information kodwa okwakhathesi manje sesibona labo sebe-relaxile uhulumende sokufuze amukele lokhu esikwenzayo lo esenzisozum oskype bonke labo even i-Facebook iyakwenza
hhayi zulukandaba Leo sithanda ukuthatha leli thuba ukubonga uLeopold Munende ngokungena kuhlelo isikhathi isesesihlwe kumangoyi lawe mlaleli siyabonga ngokungena kuhlelo silukuqhuba lapha uhlelo lwabatsha sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe The Connection 8 to 9 p.m. zulukandaba khonapha emsakazweni we Studio 7. Olebalisayo ngenjabulo igama lami ngu Mike Hove. Sokazo muhle zimbapo muhle bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hove ungathinela kusasa. Zokwesikhathi omanje sokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama lami ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje ukusihlwa. Ngiyathemba njalo ngiyakholwa ukuba inkosi ibilani kuleli viki ledlulileyo.
Usiphatheleni namhlanje.
Namhlanje afuna sikhangele udaba lokukholwa ilizwi likaNkulunkulu. Lokhu ngiqhubekela phambili sixoxisana ngamandla akhona elizweni likaNkulunkulu. Singakhangela kuLuke ichapter ka-7 iverse nga-8 owebutho lapho ekhuluma loJesu uthi yena ngoba lami ngingumuntu ongaphansi komthetho, ngilamabutho ngaphansi kwami, ngithi kwelinye hamba lihambe, lakwelinye ngithi woza lize, lencekwini yami ngithi yenza lokhu ikwenze. Kwathi uJesu ekuzwa lokhu wamangala ngayo leyo mpendulo, wathi exukwini elalimlandela, ngithi kini angizange ngifumane ukukholwa okunje lako-Israyeli. Lapha sithola indaba enduna lamabutho aseRoma owayeze kuJesu wathi yena inceku kiyagula kodwa wasesithi khuluma kuphela ilizwi inceku yami iyokusila. Nguye sesimfumana lapha echasisa ukuthi indaba wayecabanga ngaleyo ndlela. Wayecabanga ngaleyo ndlela ngoba ngumuntu owayesazi amandla okukhuluma ilizwi, ilizwi lakhona lilalelwe njalo lilandelwe. Wayesithi yena uyakhuluma kuphela kulaba abangaphansi kwakhe, ethi woza ngapha abuye, ethi kumbe hamba ngale ahambe. Ukuthi ukuthi akudinga ngakala ukuthi umbe azamemeze kakhulu azaklabalale ukuze umuntu lo alandele lo mthetho. Kuthi ukuthi umuntu ozwa lelo lizwi eliyabe likhuluma ngulo owesibutho kaboni induna yesibutho kuphela, kodwa wayebona uhulumende wonke weRoma ababebusa ngaleso sikhathi engemuva kwamazwi akhulume ngumuntu lo owesibutho. Kunjalo ke njengelizwi likaNkulunkulu, nxa thina sikhuluma ilizwi likaNkulunkulu silikholwa, ilizwi likaNkulunkulu limumethe amandla kaNkulunkulu. Ilizwi likaNkulunkulu nxa liphuma emlonyeni wethu asomazwi kuphela, kodwa limumethe amandla awezulu yonke. Kuthi ukuthi lona ilizwi likaNkulunkulu njalo nxa silikhuluma liyamele lifeze lokhu uNkulunkulu athi lingakwenza. Kuthi ukuthi nxa sithandazela singathi umbe umuntu ogulayo, sikhuluma ukuthi phila ngegama likaJesu. Nxa thina simthandazela asomazwethu kumbe ukumemeza kwethu, kumbe ngiyambona abanye lanxa umuntu ebeka izandla phezu komuntu umuntu azaphosa angane angamqamula le ntamo, ayisikho konke lokho okuncedayo. Kodwa okuncedayo ukuthi nxa sikhuluma amazwi sithandazela umuntu, sikhuluma ilizwi likaNkulunkulu, kumele thina sibe lokholo ukuthi lawo mazwi amumethe amandla kaNkulunkulu, njalo ukuthi lawo mazwi nxa thina siwakhulula sithandazela omunye umuntu umbe sikhuluma ilizwi likaNkulunkulu phezu kwezinto esifisa ukuthi zenzakale, sibe kwazi ukuthi izulu ngokwalo lengilosi zonke zikaNkulunkulu zingawezwa lawo mazithini esiwathandazileyo, ziyalandela ukuba kufezeke lokhu esiyabe thina sikucelile kuNkulunkulu mbe sikuthandazela. Ngakho-ke namhlanje ngifuna ukukhuthaza ukuthi amazwi esiwakhulumayo asuka elizwini likaNkulunkulu, hayikhona engqondweni zethu, hayikhona endleleni zethu, alamandla amakhulu kakhulu. UPawulu wazo wathi yena, leli vangeli nxa ngilitshumayela angikhulumi inhlakanipho yami, angikhulumi ngobuciki, kodwa ngikhuluma ilizwi likaNkulunkulu elimumethe amandla akhe.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazenini. Baba, ngegama likaJesu, ngabe umbe kuyini okudinga ngabantu abakho namhlanje empilweni zabo? Izwi lakho lithi lona nxa thina sithandaza uyasizwa njalo uyasiphendula. Sesithandazela impilo ke ephuphumayo ebantwaneni bakho bonke abalalela izwi lakho, egama likaJesu, amen.
Lolo bekulo uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli nkumo.
Siyabonga kakhulu Jacques Talan untungameli nkumo. Namhla silomculi olodumo.
Ibizo lami nginguVusa Mkhaya. Ngingumhlabeleli ozalwa ngobulawayo eZimbabwe. Kodwa okwakhathi sinihlala eVienna eAustria. Ingoma entsha esanda kuyikhipha ithiwa yona Masiye Phambili. Ngasebenza labahlabeleli abashiyeneyo abasakhulayo abakobulawayo. Inside of me, man, that's how it feels. Another part, another brick, so I gotta build and spread love to my gang as they in the field. Abahlabeleli laba ulama spoken word artists nalaba akuthiwa ngama rappers and singers ulo moyo oxide ulo Asaf ulo Cingi ulo Kile Molo ulo Mimi ulo Qeqe Mawisa uVuyo Brown uLeti Chawe uLamas uCherry Tembo uNovio Sigel Lotus ingoma isihloko sayo sithi masiye phambili ingoma ekhuluma ngokungalahli ithemba ensukwini zobunzima singesabi njalo sivusa amakhanda lanxa kunzima kunjani singalahli ithemba ngoba singaba kobulawayo ingoma einspirewe ngabantu bakobulawayo for ukuba nabantu abalobuntu ngabantu abakwazi ukuzumela kuhle labantu abakwazi abanye abantu. Iyatholakala ku iTunes, iyatholakala ku Amazon, iyatholakala ku Google Play Store. Ngiyathemba lizayiqhwabitha ingoma yakhona. Ividiyo ikhona ku YouTube under iYouTube channel kaVusa Mkhaya. Ngiyabonga kakhulu wonke umuntu osisekeleyo kuze kufike isikhathi lesi silungise ingoma. Kulabantu kade besebenza behind the scenes, abantu besebenza studio ushoot ama video, wonke umuntu osebenze engomeni leyi umuntu ozalelwe wakhulela kobulawayo. Abantu abalichumi lambili bonke ngabantu bakobulawayo bekuqakathekile kimi ukuthi ngisebenze labantu bakobulawayo and give back and also inspire laba abasakhulayo ukuthi labo bebekwazi ukusebenza labanye bebambisane labanye ukuze umculo wakithi uthuthuke njalo uye phambili. Ngiyabonga.
The prophetic significance of the name of our cultural capital, Bulawayo, him who is being killed, Sugaman Zeta, Fula. So God, the way we take God, we take a market, 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 we take a market,
siyabonga Vusa Mkhaya labaculi bonke abakhumbule kobulawayo. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ukuthi sikhangele ebesilazo. Kubhubha abantu abalitshumi lanhlanu 15 eZimbabwe ngesikhathi ilizwe liphansi kohlelo lwe-COVID-19 lockdown. Bayakhonona abanye abantu abancedisa ukubuthanisa imali yokuvuselela i-Ekhuruleni Hospital kobulawayo. Kodwa abaphatha imali iyaqoqwa nguZulu bathi yasetshenziswa ngemfanelo. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lisayo ngoGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.